Vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita misikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana mudzo zvinozosara zvichiitika. From there kana vanhu vanotona kuti pane zviri kuitika vanhu vanotomutura pasare madafamba nachina nokubhadhara mari ameno workshop yavanoda kuita paholiday. Ndovandataura nemwana mwana amba atoti tinorohwa tinozodai tinodai.
Mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amaitanya anoti nyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi.
Chero chokwadika vana vakanyatsowana murano vakansela muchanyatsunzwa zvimwe zvirimo zvinopfuura kurohwa.
Mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yaainge amusiyira paakanomuona svondo rapera. Mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi.
Vashandi vacho nemaprefects probably futi nematicha acho they are all into it. Saka vabereki ini ndiri mbuya ndadzwa kurwadziwa.
Mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai Runyararo Meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine hudzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo. Mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo. Mukuru wechikoro vaFrancis Mukoyi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura neStudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo. Asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland and West vaJason Jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo. Mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana.
Vadzidzisiwo vane kunyanya kutarisa kuti vana ava vane marights akawandisa. Saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda.
Nguva yakare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa. Chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe, vaiita zvematongerwo enyika vaJames Chikerema, vaimbo vegurukota rezvemari vaBernard Chidzero, munyora nemukurumbira vaAlexander Kanengoni nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.